zvakanaka kuvenda zvivaro kurangarira zvirwere izvi, asi inini ndinoti tinofanira kurangarira zvirwere izvi every day, nokuti vanhu havangofa musuwe umwe chete, havangofa mwedzi umwe chete, vanhu vanofa mazuva akasiyana siyana. Saka zuva nezuva ratinomuka, ratinobuda tichienda kwatinoenda, tinofanira kunge tichirangarira nezvechirwere ichi. Nyaya yekensa zvinoda kuti tishandise pamwe chete ana chiremba vedu, isusuwo mapatients varwere, isusuwo members thepublic negovernment yedu, tinofanira kuti tishande pamwe chete.
Munhu wopachake zvii zvaangaitawo kuti anga achizvidzivirirawo kubva kukensa?
Munhu wese unofanira kunge uchizivawo zvekutarisira pamiri wako. Ngatiregei kukanganwa kuzvichengetedza pautano hwedu. Kazhinji kazhinji utano hwedu tinohuisa kumashure tozorangarira taakurwara. Pane zvinhu 4 zvatinofanira kuti tiite sevanhu kuti tiprevente kensa. Hatifanira kunwa doro. Vanhu vanogona kuda kuti havo anonwa shoma toita sei. Chidzidzo changu ndinongodziwa nodoro, ngatisiyane naro. Zvinoitiridza machangezi edu ekuita kensa, especially iyo iye kensa yechitaka. Ngatirege kuputa fodya. Fodya yakaipa. Makensa ese anowedzerwa nefodya, especially kensa yemapapu. Asi even makensa aya ana breast cancer, ana liver, anoitiridzwa nekuputa. Kusadyira chikafu chakanaka zvinoitiridza futi. Fanenge tikada kudya zvinhu zviri very much processed, masausage, matinned foods, marefined foods, nenyama dzakawandisa zvinotikodzera kuti tiite kensa. Saka ngatidzokerei pakudya mugayiwa, ngatidzokerei pakudya mafuta akawanda, ngatidzokerei pakunwa mvura kwete kuwanza zvimadhiringi zvine shuga yakawanda. Tikadaro tinoti tichizvibatsirawo. Chechifour, ngative vanhu vanoexercisa, vanhu vanoitawo kuhamba kwete kungo tichogara tiri muzimota, tichigara tiri pamakombiyuta, pamafacebook, tichingopedza mahours tisingaite kuexercisa. Pavhiki rega rega unofanira kutofamba for more than 30 minutes, for at least 30 minutes 5 times per week. Saka tikaita zvinhu zviri 4 zvinotibatsira kuti tidzivisire mukana wedu wekuita chirwere chekensa.
Iyo hurumende muri kuona here ine chido chekurwisana nemakensa aya kana magomarara?
Chiri kunetsa nenyaya yekuZimbabwe ndechekuti our health system is collapsed. Hatina a functioning health system. Utano hwedu hausi kubatwa zvakanaka. Madepartments anofanira kunge achishanda zvakanaka, haasi kushanda zvakanaka. Maministry edu anofanira kunge achikwanisa kuscreena vanhu. Zimbabwe government yedu haiofi mamamogram. Mamogram maX-rays anotarisa mazamu emadzimai. Zimbabwe hatina program yakadaro. Ungatonoita mamogram kuprivate. Saka ndinoda kutaura kuti government yedu iri kutadziwa kana kuti kuraise awareness. Government yedu inofanira kunge ichitopamba mari yakawanda ichiita sei? Ichiraise awareness.